Mufananidzo 8. Mufudzi namakwai. Mateo 18 ndima 12 kusvika pa 14. Uye Johani 10 ndima 14. Rimwe zuva Jesu akadzidzisa vadzidzi vake achiti, onai kuti hamuzvidze mumwe wavaduku ava. Jesu akanga achitaura nezvavana vakanga vari pakati pavo. Akaenderera mberi achiti, kana munhu aine makwai 100, rimwe chete rawo rikarasika, haangasiyi 99 mumakomo achinotsvaka rakarasika here? Uye kana akariwana, anorifarira kukunda 99 asina kurasika. Nenzira imwe cheteyo, baba venyu vari kudenga, havafariri kuti mumwe wavaduku ava arasike. Jesu haadi kuti vanhu vapi zvavo varasike. Mwari ndiye akaita vanhu vose vari munyika muno. Ndevake, kana munhu upi zvake akatevera Satani, iyeye akafanana negwai rakarasika. Jesu akatiwo, ndini mufudzi akanaka. Ndinoziva makwai angu, uye makwai angu anondiziva. Jesu anonzi mufudzi akanaka, nokuti akauya kuzotsvaka nokuponesa avo vakarasika kubva kuna Mwari. Jesu achiri kutsvaka nokuponesa vakarasika.